Pasvika Studio 7 panga pachivhoterwa pachikoro cheCourtney Selou chiri kuGreendale muHarare East, panga pavhota vanhu vatanhatu nenguva dza10 mangwanani. Pachemhanza kudziva rasekwa kwanga kwavhota vanhu makumi matanhatu nomumwe chete nenguva dza1 masikati, uye mitsetse yanga iri mipfupi zvikuru. Vanga vachiona nezvekufambiswa kwesarudzo munzvimbo dzakawanda dzanga dzichivhoterwa vaudza Studio 7 kuti pane vanhu vakati wandei vadzorwa mushure mekunge vauya vasina zvitupa, uye vamwe vanonzi vanga vaenda kunzvimbo dzisiridzo dzavakanyoresa kuti vagovhotera. Mumwe wevanhu vavhota kudziva rasekwa, uyo ati anonzi Muzvare Nancy Mawire, vati kuvhota hakuna kumbomutorera nguva yakareba kana zvienzaniswa nedzimwe sarudzo dzakamboitwa.
Tavhota taindonovhota, hakuna makiyu akareba, tangomira zve15 minutes tikabva tatodzoka kudzimba. Zvasiyana nemamwe makore akava kune mazikiyu akarebesa stereki.
Asi ruzhinji rwevanhu vakaita savaBenedict Shambare vanogara kudziva rasekwa vanoti vaona zvakakodzera kuti vasaende kunovhota, vachiti zvakafanana nekuona bhora rakatambwa kare.
Election iri kuitwa iyi takamboiona 27 June ichiitwa, ende payakaitwa ndo yakakonzeresa kuuraya vanhu vakawandisa. Saka nhasi tisina kukwanisa kuti tiende kunovhota muelection, nekuti tiri kuziva kuti election yakato kechipiri here kana kuti kechitatu ichidzokorodzwa yakafanana neelection iriko iyoyo. Saka tisi kuenda kunovhota.
Izvi zvatsinirwa navamatini musinami vanogarawo mudziva rasekwa makare.
Hatikwanisi kuti tiende tiri kunovhota kuwanza namba MPs, kuti vanhu vangotore mari vachidya zvavo, kuti vanhu vachisafa patarai zvinezvi kuzara kwaita mavhenda, so kutambudzika kwazvo, kuti vanhu vari kungoti vachienda kunovhota votora mari vachisava mumhomwe dzavo. Tikatarisa kunzvimbo dzakasiyana sezvakaita kunana Hurungwe, tinongonzwa nyaya yekuvhiringidzwa kwemachifi, masabhuku nevanhu vakasiyana siyana. Saka tiri kuona kuti hazvina zvazvinobatsira kusvikira mareforms avepo, uye tinoda kuti ZEC ive iri independent.
VaGibson Chiurai vanogara kukambuzuma vatiwo kusamira zvakanaka kwoupfumi hwenyika kwaita kuti vaswere vachitengesa zvavo kuitira kuti mhuri yavo iwane cheuviri.
Kuvhota ikoko tiri kuramba ikoko, vakanga vapromisa 2013 vachiti kuchaiwa kune majobs anokwana ita 2.2 million jobs, but kutarisa kuti tine 3 years so far hatisataona kana any job ratirambopurodhaidwa kune vanhu, but iyo kungobuda vanhu mabasa chete.
Nhengo yeboka revechidiki veMDCT vaClifford Hlatshwayo vati kusabuda kwaita vanhu vazhinji kunovhota kunoratidza kuti ruzhinji rwakateerera kurudziro yakaitwa nemutungamiriri webato ravo vaMorgan Tsvangirai, avo vakatenderera munzvimbo dzakawanda dzanga dzichiitwa sarudzo nhasi, vachikurudzira kuti vanhu vasaende kunovhota kudzamara kwavandudzwa mitemo yose inobata mafambisirwo esarudzo munyika.
Saka vanhu vari kuteerera kutaura kuri kuita mukuru weMDC neMDC yose nenyika yose kuti Zimbabwe inofanira kuve ine mareforms panyaya yemaelections.
Kuheadlands, nhengo iri kukwikwidza yakazvimirira ikoko, vaAlbert Mukaratirwa vaudza Studio 7 parunhare kuti vatsigiri vavo vaswera vachityisidzirwa nenhengo dzeZANU-PF pavanga vachienda kunovhota.
Vanhu nhasi vabuda vakawanda kuenda kundovhota, asi ndezvekuti vanhu vachienda kundovhota vamwe vanhu vanga vakatyisidzirwa vachinzi kana mapedza kuvhota tinokunyorai mazita achazotaura kuti munowana chikafu here kana kuti munochiwana mafertilizer ava mugabe kana kuti munomawana kana kuti munomashaya. Saka tafamba masenda akawanda atasvika tichitaura nemapurisa, tine nzvimbo dzinoda kukwana sere dzine vanhu vasungwa nemapurisa nekuda kwenyaya iyoyo, vanga vaine malisti avanga vachinyora vanhu. Musarudzo idzi ndakabudirira nechekare, siya kwezvavaita izvozvizvi ndakabudirira musarudzo idzi.
Hatina kukwanisa kutaura navaChristopher Chingosho, avo vari kukwikwidza vakamirira ZANU-PF kuHeadlands kwakare, sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Zvichabuda musarudzo idzi zvakatarisirwa kuziviswa mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.